Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina chikunguru 4 2024 makaterera ku Studio 7 nepenyurenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndakuita my last 5 years tapera majimaji. Ndoenda kurozorora. Ndoenda kukongresi kwatsvaka umwe anotungamira chive dzatoka dzangu. Aziwa.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti vari kuenda pamudyandigere muna 2028. Asi vanopikisa vanoti
Isi tinotoda kuti dai vatosiya chigaro izvozvo zvivadaidzira parutota vasarudza vakaitwa hatina kufamba zvakanaka saka ndioni chikonzero chakavatadza kunge vasiya chigaro panosvika gore ra 2028
vatsigiri vezanupf vodzingwa pane rimwe purazi kumasvingo iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc Mutungamiri wenyika uye vari mutungamiri weZANUPF vaEmerson Dambudzo Mnangagwa nasi vabuda pachena kuti vachange vachizosiya chigaro chekutungamira bato ravo uye nyika pachapera makore mashanu etemu yavo yechipiri muna
2028
Vamunangagwa vataura mashoko aya nhasi pamutare Teachers College apo vanga vachivhura zviri pamutemo fekitari inogadzira zvinwiwa kubva kumuchero wemauyu vachitaura nezvemashoko avamunangagwa nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vachidzidzisa patswane University of Technology muzvinafundo Riki Mukonza vati
vakadaro tindati ayo vabatsira vana veZimbabwe nokuda kwekuti anovateerera haangazokwanisi kutidzosera kumashure kuya kwekuti munhu anotonga kusvika madhonga anenyanga
asi muzvinafundo womukonza vanoti vanotenda zvataurwa navamunangagwa zvaitika
kukutaura nekuti vakuru vanoti totenda dzanwa
Mutauriri wechimwe chikwata chebato rinopikisa Citizens Coalition for Change chinotungamirirwa nava Jameson Timber vapromise mukwananzi vati nyika yatononokerwa
Isi tinotoda kuti dai vatosiya chigaro izvozvo zvivadaidzira parutota vasarudza vakaitwa hadzina kufamba zvakanaka saka ndioni chikonzero chakavatadza kunge vasiya chigaro panosvika gore ra 2028
vamukwananzi vatiwo
afarunge patombori nehurukuro dzekuti zvadzika here kandau dziki mutemo unorayira kuti vange vabva muna 2028 muchizosarudzwa mutungamiri munyowani
vanongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakarerekera havo kudivi rezanupf dr masimba mavaza vati mashoko avamunangagwa anga akatarisirwa
yanga iri garo zvine because mutungamiriri wenyika munhu anotedzera mutemo uyezve vadi rezanupf ribato rinotedzera mutemo vadi rezanupf rine dumiro remutemo yavo nedumiro remutemo wenyika zvese zvipi zviviri hazvikurudzire kuti munhu agare kupfuura kana arikati matemu maviri saka mutungamiriri wenyika angaanda kuedza kugadzirisa nekuti vanhu vanga vanyanya kunyangadzwa nemaslogan anga ari kuitika munzira umu anga asanzwisise kuti vanga kugara here kana kuti
Asi mupepeti mukuru webepanhau Red News Hawks vadhumisani muleya vati vamunangagwa havasi kunyatsobuda pachena nekuti dzimwe nguva vanopesvedzera vanenge vachiti vatonge kusvika madhongi amera nyanga
izvozvo zvakakosha kuti vazotaura asi haisiyo nyaya iyoyo nyaya deichirikavo chikapeni chavo ichi che2023 ndiyo nyaya yavanofanira kutaura nezvayo because ivo havangati iri kuenda in 2028 because constitution iri kuti zvakati tozoziva hamuna munhu asingazivi kuti constitution iri kuti chii zvatisingazive nezvavari kuita izvi zvokumhanyamanya vachisara kweshe kwese maprovhinsi vachiri varogara kusvika 2030 zvavasara kuadresa izvozvo ngavataure straight vabude pachena kuti chii ichocho chavari kuita kuyakuya.
Vamunangagwa vakatora chigaro chekutungamira nyika muna 2017 mushure mekunge mauto apidigura hurumende yamushakabvu Robert Gabriel Mugabe. Vamwe vatsigiri vebato reZANU-PF vanodarika zviuru zviviri vakagariswa papurazi reClipsham pedyo nedhorobha reMasvingo nguva yehondo yeminda muna 2000 vari kupika kuti havasi kuzobva kunyange hurumende iri kuti ngavabve pavakagara apa pavakwedzimba. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Nhasi vagari vapurazi apa vaita musangano vakati vakashandisika kuona minda yavo ichiroverwa hoko dzekutanga kuvaka uye muchipinda magiredha. Meya weguta reMasvingo iro rinonzi riri kuda kupiwa purazi iri kuti rivake musha wevashoma vaalec tabe vaudza Studio 7 kuti havana zvekutaura sezvo zviri kuitwa papurazi apa zviri kutungamirirwa nehurumende. Sadgara weClipsham Settled Farmers vaRogers Gava vati pakauya magiredha aya vakaenda kuhofisi yegurukota reMasvingo vaEzra Chadzamira uko vakanzi vachaita musangano negurukota rinoona nezveminda Dr. Inchas Masuku uye nezvedzimba vaDaniel Garwe svondo rinouya.
Tiri tawirirana kuti iko minista vakatiti vachauya next week saka tatichingoudzana kuti tigare taziva kuti vakuru vari kuuya vozotijekesera kuti zvakamira sei.
Hatina kukwanisa kubata makurukota aya asi munyori mukuru mubazi regurukota reMasvingo Dr. Admopa zvakavambwa vatenda kuti hurumende iri kutora purazi iri uye pachaitwa musangano nevakuru vehurumende.
Vakati vachadaidza vatungamiriri vemaministri iwavo aivo vita vatatu vosangana nevagari vekuClipsham chitaura haya idzodzo dzemuri kureiza. Saka ndinofunga munguva pfupi iri kuteera vanhu vachagara pasi vachionesana way forward chiitwa.
Asi vagari vanoti makurukota aya ndiwo ari kuda kuti vabve nekudaro vave kuda kuita musangano nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wavaMnangagwa vaGeorge Charamba kuti tinzwe kuti izvi zvinokwanisika here. Vamwe vagari vakaita saamai Susan Wanya vati vakadzingwa havana kwekuenda.
Ndiri mugari weClipsham wava ne 23 years ari muno magiredha ari kuuya ari kugiredha tiripo achiti kana mugwagwa ukaenda napaimba anotoduma imba yeva ndoiti ibvisei vachiisa mugwagwa yavo vakuti havasi kuitira isu vari kuitira vanouya vatisingazivi. Saka isu shuviro yedu yatinenge tinayo savagari veClipsham tagarawo makore akawanda kudero tadzika midzi kokuenda hakuchina kana neeji dzedu vamwe vatove mapofu dzimwe dzatove dhara hatiisiri vanhu vanokwanisa kundoita minda mitsva tikagona kugana kuvaka musha chaiwo.
Amai Mr. Kavada vanoti sevana vevarwi verusungunuko vanotsigira bato reZANU-PF vari kuona sekuti varaswa.
Ini zvokubuda muno muClipsham handisi kubvuma nokuti kwandiri kuenda nyika haisi kutsatsamuka. Tinoda kuramba tigere patiri hatiri kuramba tichimbunyikidzwa kukodzero dzedu nokuti isu tisu zvizvagwa zveZimbabwe tirisu zvevana vemakomuredzi. Kana kuri kudzokera kuhondo isu sona makomuredzi tiri kundozvimiririra tinoda kuramba tichitoenda mberi nokuti hatiri kuramba tichimbunyikidzwa kukodzero dzedu.
Mumwe murwi wehondo yerusununguko vaHedmo Ngoma vaudzawo Studio 7 kuti gweta
hazvigone neeji yangu ye hazvichafambi hazvichaiti kuti nekukura kwandaita kuti ndivanigwe ndichibva futi kuno pandakagara ndo pandakagara handifanira kuti ndiitobviswa ipapo hazvisi pamutemo kubviswa kwangu inini sekona kwandiriita.
Gweta vamadhokuti vasavati kutanga kudzinga kwevanhu ava hakusi pamutemo sezvo nyaya iyi ichiri kumatare.
Havafangi kuti vange vachidzingwa kusvikira nyaya iyi yapedzwa kumatare dzimhosva kwairi. Kuti nyaya ichiri kumatare dzimhosva kobva potutangwa kunzi pakuda kufuti kugurwa munda zvinenge zviri pamutemo kutyora mutemo zviri pachena uye kuti kuratidza kusaremekedza zvinenge zvakagurwa nematare dzimhosva.
Mutemo unosungira hurumende kuti itange yatsvagira vanhu pekugara isati yatanga kuputsa misha yavo. Ndakamira Studio 7 mumasvingo. Ndini Godfrey Mutimba.
Hurumende nhasi yapiwa mamirioni makumi matatu nemaviri emadhora ekuAmerica kana kuti $32 million nechikamu cheAfrican Union chinoona nezvekushanduka kwemamiriro ekunze cheRisk Capacity kuti ishandiswe pakudzivirira matambudziko enzara yakonzerwa nekusaturuka kwemvura kana kuti El Nino Phenomenon. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Amari iye hurumende yapiwa mamirioni kumi nematanhatu nezviuru mazana masere zvemadhora. World Food Program yapiwa mamirioni matanhatu nechidimbu, kwozotiwo sangano reStart Network rawana mamirioni mapfumbamwe emadhora. Vachitambira mari iyi, gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vatichabatsira vanhu mumatunhu makumi maviri nemanomwe kana kuti mhuri mazana mashanu nepfumbamwe 509,000. Munyori mubazi ravo vaGeorge Guvamatanga vaudza Studio 7 kuti ishuvire rehurumende kudzivirira matunhu ese kubva kunzara.
Saka tichange tichiona kuti zvinowedzera mapapada kuda kugore rino kuti tiwedzere kuti tipanze kuti chikavha kana kudzivirira madistrict edu ese anenge akakwana.
Mukuru weWorld Food Program amai Francesca Elderman vati mari yavapiwa ichabatsira mhuri zviuru mazana maviri 200,000 mumatunhu matatu, uye vati vakapinda muchirongwa ichi mushure mokunge vaona matambudziko aikonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze.
Mari iyi taiwana paine nguva, uye ichaita kuti tikwanise kupa vanhu chikafu chavanoda kuti vasafe nenzara.
Start Network iyo inoshanda munyika ina muAfrica yati muZimbabwe inoshanda mumatunhu anoti masvingo Matabeleland South neMidlands. Mumwe mukuru mubazi rezvekuchengetedzwa kwevanhu iro rinotungamira kugoverwa kwechikafu munyika vaClifford Matorera vati mari iyi ichabatsira zvikuru pakuwanisa vanhu chikafu.
Tichange tichitenga chikafu chinoenda paindividual in a household, yatingangoti 10 kg per each individual in the household.
Sachigaro weboard reAfrica Risk Capacity Dr Anthony Maruping varumbidza Zimbabwe nekutora matanho ekudzivirira njodzi nekukatsika pamwe nekushanda nesangano ravo. Mamwe matunhu achabatsirwa pasi pechirongwa ichi iBoera, Mudzi, Zaka, Lupane, Cholocho, Kariba neMount Darwin. Chirongwa ichi chiri kutsigirwa nenyika dzakawanda kusanganisira Britain, Canada, America, Germany neSwitzerland. Nyanzvi munyaya dzekubatsira vanhu nechikafu uye vakamboshanda nesangano reChristian Care Reverend Forbes Matonga vatenda rubatsiro rwauya nhasi, asi vakati pachiri kudiwa mari yakawanda kana zvichienderana nechikumbiro chakaitwa nehurumende.
Vanenge vachagona kubatsiridza zvakafanana nezviri kuitwa zvemadiridziro nezvimwe zvakadaro, totoramba tichikunya dzisimbe kuti tiburitsewo chimwe chinhu, tisawanikwe tichibva tangokumbira zvose.
Zimbabwe yakatarisa nenzara inotyisa zvekuti vanhu vanodarika mamirioni mapfumbamwe vari kuda rubatsiro rwechikafu. Hurumende yakatoisa chikumbiro chemari inoita mabhiriyoni matatu nezviuru mazana matatu zvemadhora US 3.3 billion kunyika dzekunze, makambani, vanhu pamwe nemasangano anopa rubatsiro kuti ikwanise kutenga chikafu uye kutsvagawo dzimwe nzira dzekurwisa matambudziko anokonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vanoda kusvika zana remamirioni Nigeria vanonzi vari kunetseka zvikuru nenyaya yekudzimwa dzimwa kwemagetsi, izvo zvakanganisa magariro avo nemabhizimisi. Kunyange Nigeria ichikwanisa kuwana simba remagetsi kubva kuzuva kana kuti sola, izvo hazvisi kukwanisika nekuti makambani mashoma ari kuda kuuchika mari munyika iyi, uye mamwe makambani ari kutiwo kukwereta mari kumabhanga yekutanga zvirongwa zvesola kunodhura nekuti vanobhadhariswa mitero inosvika zvikamu gumi nezvishanu kubva muzana kana kuti 15% zvinosiyana zvikuru nekunyika dzakabudirira kune mitero yemabhanga inosvika zvikamu zviviri kubva muzana chete kana kuti 2%. Israel nechikwata cheHezbollah chemuLebanon zvakandirana zvombo zvemuchadenga nhasi zvave kutyirwa kuti zvinogona kuti patange hondo pakati pezvikwata izvi. Hezbollah inoti yakanda zvombo uye kushandisa ndege dzemhando yemadrones zvinodarika mazana maviri kuIsrael ichidzosera kuurayiwa kwemumwe mukuru wechikwata ichi. Apo Zimbabwe iri kugadzirira musangano mukuru weSADC pamwe nekutora chigaro chasa chigaro wesangano iri muna Nyamavhuvhu wegore rino. Vanopikisa pamwe nevanorwira kodzero dzevanhu vari kupomera hurumende mhosva yekutotanga kushandisa chisimba mukumbunyikidza kodzero dzevanhu ichivapomera mhosva yekuda kukanganisa musangano uyu. Mapurisa anonzi ave kungosunga-sunga vanhu vanenge vakaungana zvekudarika vashanu. Anenge achiti vari kuronga kuita musarinya. Vamwe vasungwa vanosanganisira vechimwe chikwata chebato rinopikisa cheCitizens Coalition for Change chinotungamirirwa nava Jameson Timber pamwe nevamwe veNational Democratic Working Group vanotsigira vaJob Sikala. Kunze kwekusungwa kwevanhu mukuru wemauto Lieutenant General Anselm Sanyatwe nevamwe vakuru mubato reZANU PF varikupomerwawo mhosva dzekutyisidzira vanhu. Mugoziya nezvenyaya iyi Jonga Kandemiri weStudio 7 abata nhengo yevechidiki mubato reCCC vaSteven Chuma pamwe nenhengo yevechidiki muZANU PF vaSnowball Tongogara. Atanga nekubvunza vaChuma kuti vanoti kudii nezviri kuitika izvi.
Konse yeZimbabwe yakagadzirwa navana veZimbabwe inotaura pachena kuti vana veZimbabwe vane kodzero dzekuratidzira murunyararo. Vana veZimbabwe vane kodzero dzekutaura yatingati pachirungu freedom of expression. Vane kodzero zvakare dzeassembly yatingati kuti vanogona kuungana vachironga pamwe chete zvinhu zvakanaka zvinoita nyika inderere mberi. Asi chinotishamisa ndechekuti Zimbabwe National Army Commander vaAnzile Musanyato avo vanosungirwa pasi pekuenderere mutemo kuti vanofanira kunge vachitevedzera zvarinotaura kuti aiwa vechiuto havafaniri kupinda panyaya dzematongerwo enyika zvine chekuita nemapato. Asi zvongotaridza kuti mukuru uyu kunyange aitaura takabva kuhondo ari kukangamwa kuti gwara rehondo rechimurenga bara rakaunza Zimbabwe zvakaita kuti vana veZimbabwe vadeure ropa ravo kuhondo yanga iri nyaya yeone man one vote. Kureva kuti vana veZimbabwe vane kodzero dzekusarudza mutungamiri wavanoda kana vasarudza mutungamiri wavanoda ndiye oita president. Izvozvo hazvinei nekuti ZANU PF hazvinei nekuti bato ripi rinodiwa naanenge achitungamirira mauto. Izvozvo zvatoti aiwa nyika yedu yashata.
Pindurai tinzwa vatongogara.
Awa mukoma shoma vanongotaura handifunge kuti vari muno munyika yeZimbabwe. Nyika ino yeZimbabwe adiri muno muAfrica ndo nyika iri peaceful. Nyika inoremekedza kodzero dzevanhu kudarika dzimwe nyika dzavangafunge nezvacho. Nyaya yekuti vafundishaya vataura maonero avo zvonzi pane chityorwa chekodzero dzevanhu pane hambo chityorwa kodzero dzevanhu ipapo kanzi vataura maonero avo ebato reZANU PF semaonero avo kuita kuti isusu seZANU PF hatisii kuzongopeta maoko vanhu vachitita midziyo zvavaita muna 2018 ipapa patichabudawo tichiprotectawo innocent people vanenge vachizonge vachizokwadzwa neukuzimu zvakaita muna 2018 nezvakaita muna 2019 naJanuary paita siyayauyaachibuta mashops. Saka hatimbosi takapeta maoko nekuti hanzi he opportunity ba democracy zvenikonzo yenyaya yavasanyatwei hanzi zvikoni zvikoni munyika idzi negosoro ivo vari kutaura vanongoziva kuti nyika inoyi kuti inge ichizouya kuda kweZANU PF ende vana sanyatwe aya maveterans vakava usununguko. Saka vanoziva kuti ZANU PF ndiyo yakaunza nyika inoyi Zimbabwe. Saka vanenge vachingoedza kungoti Zimbabwe ndiyo ZANU PF. Izvozvozvo hazvina anopikisa nyika inoyi iri mumaoko eZANU PF. Ende zvese zvimapolitical parties zvinenge zvida kunzvesa games of liberation struggle zvida kudzosa minda izvozvo hazvizoitika as long ZANU-PF ichipo pano panyika.
Vachuma, aka akasike kutanga kuti tinzwe mukuru wemauto achitaura zvimwe chete, chii chingazokushamisa inhasi kuti vasanyatwa vati ZANU-PF icharamba iri panyanga?
Hapana chinoshamisa zveshuwa, asi zviri kungokonfirma zvatogara tichitaura kuti aiwa kune zvandingati marogue elements vari umilitary, nokuti umilitary nevanhu vakanaka chaizvo, vari very professional, vanonzwisisa kuti aiwa mauto asi ezanupf, asi kuti mauto ndeye vana vezimbabwe, vanonzwisisa kuti aiwa hondo yechimurenga haina kutanga nezanupf. Hondo yechimurenga yakatanga nana mbuya nehanda kufirst chimurenga, ikaita vanhu vakawanda vakapinda vachirwira rusununguko rwevanhu vanosanganisira vezapu nemamwe emapato akasiyana siyana. Saka ukanzwa munhu anenge achiti ZANU-PF dei akarira zimbabwe chete, zvireva kuti nhumo iyoyo haziri nhoroondo yenyika yake, nekuti nehanda vakagurwa musoro nevamwe mauto akagurwa musoro kufirst chimurenga vanga vasina makadhi ezanupf. ZANU-PF yakatozofemwa muna 1963. Saka ndo nyaya iri kungotinetsa muzimbabwe, atoti aiwa idzi inyaya dzifanira kuti dzigadziriswe.
Vatongogara, mashoko ekupedzisira, zvingagadziriswa sei kuti vana vezimbabwe vasagare vakabatira hana mumaoko?
Taiona kangokosha inyaya yekuti vana vezimbabwe vanofanira kuziva kuti vachinge tabvatisa kuzvo tinomira makore mashanu. Saka haufanana dhamindi yekuti vangade kubvisa nadzo hurumende, vachida zvemaprotesti, vachida zvechii.
Vachuma, pindirai tipete chirongwa.
Izvozvo ikarodzwa kuti nyika inoita maelections papera makore mashanu, asizve mukazvitarisa ikoko kuZANU-PF ndokune mahomera asingataridzi nyaya yemakore mashanu, nekuti ukanzwa zvinenge zvari kutofamba vachitaura kuti aiwa vamunangagwa 2030 vanenge vachipo, vanenge vachipo sei zvino kuti maine yata 2028? Saka zvitaridzwa kuti ivo nechekare ndo vapiwa mukambeni modhi yekuti 2030 inenge achipo.
Avo vanga vari vaSteven Sakozi Chuma, vanova nhengo yevechidiki yebato rinopikisa Residents Coalition for Change. Manzwawo zvakare kubva kune imwe nhengo yevechidiki muZANU-PF, vaSnobo Tongogara. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare, muhurukuru yanga ichikokerwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchikamu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutaura nezvekupemberera makore mazana maviri nemakumi mana nemanomwe, kana kuti 247 kubva nyika yeAmerica zvayawana kuzvitonga kuzere muna 1776 kubva kuBritain. Mutungamiri wenyika vaJoe Biden nemudzimai wavo amai Jill Biden vari kutarisirwa kuita mabiko nemhuri dzemauto pamuzinda wavo weWhite House muWashington DC. Kunze kwemabiko aya, vanhu vari kuunganawo munzvimbo dzakasiyana-siyana manheru ano vachipemberera zuva iri. Vanhu vanodarika mamiriyoni matatu vanonzi vari kushanyira matunhu akasiyana-siyana panguva ino. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa kuchikoro chepamusoro cheCalifornia State University muzvinafundo Angela Zivo Gapa, kuti tinzwe maonero avo.
Musi wa4 July izuva rakakosha zvikuru munyika yeAmerica, nekuti rinoratidza kusununguka kwenyika kubva kuutongi hweBritain. So pazuva iri muna 1776 vatungamiri venyika dzeAmerica vakasaina inonzi Declaration of Independence, vachitaura zviri pamutemo chishuo chavo chekuumba nyika yakazvimiririra yega isina utongi hweBritain.
Kuzvizvarwa zvekune dzimwewo nyika sesuwo vamwe vanobvawo kuZimbabwe rinorevawo zvipi kuzvizvarwa zvekunze zuva iri?
Rakafanana nekupemberera kunoitwa maindependence all over the world, sezvatinoita kuZimbabwe zuva rekuzviwana kuzvitonga kuzere musi wa18 April, kurangarira kupera kweutongi hweBritain neRhodesia nekutanga kuzvitonga kuzere muna 1980. Saka sekurangarira kwatakaita susu sezvizvarwa zveZimbabwe kuzvirwira nyika yedu ikawana kuzvitonga, vanhu vemuAmerica vanorangarirawo nekupemberera misimboti yerusununguko yedemokrasi pazuva ravo reindependence musi wa4 July.
Nditarisewo kuti panenge pachinzi nyika yakasununguka yakawana kuzvitonga kuzere, ndezvipi zvinenge zvichinyanyotariswa zvinotaridza kuti aiwa iyi yakasununguka iyi?
Kazhinji kana nyika ichinzi yakasununguka, inenge ichikwanisa kuzvimiririra, ichishandisa kuzvitonga kuzere pamusoro pehurumende yayo, pamusoro peupfumi hwayo, pamusoro pemiganhu yayo, pasina masimba ekunze. Nyika iri independent, ine hurongwa hweutemo hwayo, inocherechedza kodzero dzevanhu vayo, uye inyika inogona kumisa ukama nekudyidzana nedzimwe nyika pasi rose.
Saka zvinowanzoitwa imo muzuva iri kuricherechedza ndezvipi?
Kazhinji vanhu vemuAmerica vanopemberera July 4th nemafireworks. Pane inonzi 4th of July parade yatinoona chero pamatelevhizheni. Vakawanda vanoenda kumaconcert. 4th of July kazhinji hama neshamwari dzinoungana kuti vaite mapiknik nemagochi-gochi. Vakawandawo futi vanoonekwa vachipembererera nekuratidza mureza weAmerica pazvitseko zvavanenge vakapfeka uye motikari dzavo.
Avo vanga vari nyanzvi yezvematongerwo enyika vachidzidzisa kuchikoro chepamusoro cheCalifornia State University muzvinafundo Angela Zivo Gapa vari parunare kucalifornia kwakare naIvan Zininga weStudio 7. Munhau dzemitambo, Zimbabwe yaiswa muGroup J makwikwi eAfrica Nations Cup a2025 ari kuitirwa muSouth Africa. Dzimwe nyika dziri muchikamu chimwe chete neZimbabwe dzinenge dzichirwira kuenda kuMorocco kumakwikwi aya gore rinouya dzinosanganisira Namibia, Kenya neCameroon. Yave nguva yekuti muzvitaurire zvamunofunga imi vega vateereri.
Makasimba yari pastudio 7. Ndinotenda nekuramba muchitipa maupdates enhau dzinoitika muZimbabwe. Ndiri muno munyika yeSouth Africa. Kungotambudzika tiri muno tichiedza kuti tiriritire mhuri. Nyika yedu yava mamvemve. Hatizivi chichazotevera sezvo South Africa yachinja hurumende. Tongonamata kuna Mwari kuti dai abvisa mhondi dziripo idzo, dai atora hake mhondi dziripo idzo, tidzokere kumba tishande pedyo nemhuri dzedu. Zvakaoma kuri kushanda kure nevana, kushanda kure nemukadzi. Tinoti Mwari ndiwe munhu wese.
Maswera sei pa studio 7 apo. Nau murume uyu ari kuamu uyu anonzi General what hatizivi kuti anzi anozivani. Akachitaura pa makamuchitaura pa studio 7 kuti aiti anzi tichatonga zanopfichatonga kusvika matunga abuda nyanga. Iye murume iyi haana kana musoro iyeye. Haana kana musoro. Ende zvinhu zvinotaurwa nezvasina kukwana izvozvo. Ukachitarisa kuti vanhu vari kutombera sei munyika ende vanhu vazhinji vari kubva muZimbabwe vachienda kunedzimwe nyika. Iye haana kana nebasa nazvo. Ati sekunge anitotonga mumba make nevakadzi vake nevana vake. Zvatosiyana nekuona sekunge munhu asina rukwana iyeye, munhu asina rukwana iyeye wezanupf iyeye. Ndatenda hangu.
Makadipa studio 7 nokutenda ine nhau dzechokwadi dzamunotipa. Pane nyaya yemukuru wemasoja Sanyato. Inoshamisa kwazvo nekuti handizivi kuti chaanoramba achiitira kuti kwai kuvanhu vanhu chero mukadii tichafoseredza. Handiti tichangobva mukuvhota here izvezvi manje. Vanhu vakavhotera zano wani. Kuzva vanoramba vachipresewa vanhu vachona vachivhundudzigwa chii. Handiti ichangobva mukuhwina izvezvi gore rapera. Kukana mahwina moramba zvenu chingovhundudzira vanhu futi pasina. Itai zvinoita kuti vanhu vararame. Vanhu vari kushayiwa chokudya kumaraini izvezvi. Kumaruvhevha uku kuri kufiwa nezhara. Ndozvinozoita kuti vanhu vagume vapanduka izvozvo.
Aiwa, tinotenda zvikuru vateereri vedu. Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri vestudio 7. Dzisinei nesu, isu hatina kwatakarerekera. Asi makasununguka yenyu kutumira mashoko paWhatsApp panhamba dzinoti 1202465 0318. Musakanganwa kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk na8pm nhasi, apo tinenge tichikurukura mashoko avamunangagwa ekuti vave kuenda pamujika ndigere muna 2028. Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC, ndokusiyai mina nditungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.